Vachitaura muparamende nhasi vanhuwe vati vari kutarisira kuti upfumi hwenyika huchakwira kusvika pazvikamu zvinomwe nezviga zvisere kubva muzana kana kuti 7.8% kubva pazvikamu zvinomwe nezviga zvina kubva muzana 7.4% yavange vachitarisira vachiti izvi zvichaitika nekuda kwemwaka wakanaka pamwe nemitengo yakanaka yezvicherwa pamisika yepasi rose. Vatiwo bhajeti ravo harina kunyanyosiyana nezvavange vakatarisira, nekudaro havasi kuzokumbira paramende kuti iwedzere imwe mari pabhajeti ravo regore rino remabhiriyoni mazana mana nemakumi nerimwe madhora emuZimbabwe. Vati vaitarisira kuwana maRTGS 182 billion kusvika muna chikumi, asi vakawana maRTGS 198.2 billion uye vanotarisira kuti izvi zvicharamba zvichiitika kusvika pakupera kwegore. Vatiwo mari dzinotumirwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika kana kuti diaspora remittances yakakwira kusvika pa$746.7 million kubva kutanga kwegore kusvika muna chikumi kana zvichienzaniswa ne$288.7 million panguva imwe chete yegore rapfuura.
The strong rebound of the economy is anchored to a better 2020-2021 rainfall season, which is enhanced by international mineral commodity prices, stable macroeconomic environment, and the COVID-19 pandemic response measures, including the vaccination program, which is underway.
Upfumi hwedu huchakura nekuda kwemwaka wakanaka, mitengo yepamusoro pamisika yepasi rese pamwe nezvimwe zvinhu zvakaita sekubaya vanhu kwatiri kuita nhomba yecovid.
Asi vati hurumende iri kushandisa mari yakawanda kudarika zvayanga yakaronga pamabasa ebudiriro nepanyaya dzemihoro yevashandi. Vatiwo vari kushandisawo mari yakawanda kuti vanhu vabatsirikane nekuda kwedenda recovid-19. Vamwe vatiwo nyika yakawana mari yakawanda kudarika mari yaitarisira kuwana nemari inodarika mamiriyoni mazana mashanu emaRTGS. Asi mumiriri weHatfield muNational Assembly Dr. Tapiwa Mashakada vati izvi hazvina zvazvinoreva kana mari iyi isingashandiswe kubatsira vanhu vanotambura zviri kuonekwa nenyika yese. Asi mumiriri weguru veSouth vaPatrick Dutiro veZANU PF vati bhajeti inofanira kuita kuti vanhu vakwanise kuzvichengeta kwete kubatsirwa nehurumende. Vanongora nyaya dzeupfumi vachishanda nesangano reLabour Economic Development and Research Institute of Zimbabwe Dr. Prosper Chitambara vaudza Studio 7 kuti zvataurwa navanwiwe zvinogona kuitika nekuda kwekuti upfumi hwenyika hwange huri kudzikira mumakore maviri apfuura.
Then tikuonawo zvakare marevenues edu atingi nekuwandudzika kuri kuita upfumi hwenyika nerecovery yatiri kuona. Marevenues ari kuwedzera, ari kukwirira, saka izvozvo zvakakosha.
Vamwewo vanoongorora nyaya dzeupfumi vakazvimirira vamasimba kuchera vaudza Studio 7 kuti kunyange hazvo vanwiwe vachiti upfumi huri kufamba zvakanaka izvi hazvisati zvave kuonekwa muvanhu.
Tikatarisa mitengo yezvinhu ichiri yakakwira, tikatarisa kuti vanhu vakawanda vachiri kurarama zvekutsanzira, saka kukura kweupfumi kunozofanira kuti kuchibudawo muraramo yevanhu, vanhu vamire kurarama zvekutsanzira.
Zvichakadai vanwiwe vaparurawo hwaro hwebhajeti ravo regore rinouya kana kuti budget strategy paper vachiti vanotarisira kuendera mberi nezvirongwa zvavari kuita pari zvino zvekuvandudza upfumi uye vanotarisira kuti upfumi huchakura nezvikamu zvishanu nechidimbi kubva muzana gore rinouya. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangusha.